Nauye mupunga inawiri kushunguruza vemabhizimusi vose vanoita zvekutenga nekutengesa mupunga munyika, kusanganisira nevezvitoro naavo vanotipa mupunga wacho kubudikidza nenhau yokuti kubva 2017 kusvika pari nhasi tose tose tanga tisingacharge muripo we 15% pamupunga.
Ko sei vemabhizimisi vanga vasingabhadhariswe mutero pamupunga wavaitenga kubva kunze uku navachinamasa?
Nechikonzero chekuti vakanga vaparura danho rokutsanangura zvakatsetseka kuti mupunga kubva musi wa 7 February 2017 zvichienda mberi wakanga usasaripirwe mutero weVAT, sezvo idanho rakambenge rataurwa musi wa 1 raparurwa musi wa 1 February kuti mupunga wairipirwa VAT. Vakazochiongorora tikasangana tikataurirana ndokuzobvumirana nedanho redu isisu nechikumbiro chedu semabhizimusi kuti aiwa hongu mutero kumupunga ngauchihesurwa ngauchibviswa. Wakabva wabviswa. Saka isusu pamakore osa kusvika parina stati chingotedza odanho rakanga raparurwa nehurumende ichitsanangura zvakatsetseka fani kuti mupunga wakanga usingaripirwe mutero weVAT.
Vemabhizimisi vari kutambira sei nyaya yekuti ngavachibhadhare vachidzokera kuna 2017?
Zviri kushamisa voruzhinji vemabhizimusi nematengi kuti nhasi taakuchinzi ripirai mutero iwoyo mobhadhara chikamu che 15% kubva muzana kubva 2017 kusvika iye zvino pamupunga wose wamakatenga nekutengesa. Munoona kuti isu tiripo pakuvaka nyika, tiripo pakutedza zvido zvevanhu nezvido zvenyika uyewo nezvinangwa zvakaparurwa nemukuru wedu wenyika vamunangagwa, vachitsanangura zvakatsetseka kuti vane shuviro nechinangwa chekuti hurumende yavo isimudzire zveupfumi kubudikidza nevemabhizimusi, iyo yatinoti isusu a private sector led economy. Ndondava maona tichienda mberi nekutsigira matano ose avanotora semukuru wenyika kuedza kuumba nekudzoredzera pamwe panenge pachida kudzoredzerwa tichienda mberi senyika. Zvino kana pakange pane mutemo wakadai wekuti zimura ngaingoenda zvayo inotora mitero kubva kumabhizimusi, zvekuti vakatora mutero iwoyo kana havana hazvinei navo, ivo ngavangoripira chete. Zvinouraya mabhizimusi akawanda, mitengo inotarisirwa kukwira sekuti hapana patinayo mari yakaungana.
Mungapa here muenzaniso wekuti vanhu vari kunzi vabhadhare mari dzakadii vamwe vacho?
Somuenzaniso umwe wechitoro aiti akanzi abhadhare mari inosvika $432,000 yekuripira mhosva yavanoti mhosva yekusange vachitora mutero iwoyo nekupfuudza kuzimura. Zvino ndo zvinyunyuto zvatinazvo zvemabhizimusi kuti zvikadai tinoona kunge taakudududza kudzokera kumashure.
Munorevei?
Ndo matambudziko atakamboita neadministration yakapfuura. Zvino hataenge tichitarisira kuti panguva ino iyo tisati taenda kure taakusangana nematambudziko akangoda kufanana akafanana neiwayai.